Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabakan Ngube. Today on Live Talk, we are discussing the importance of understanding indigenous languages, especially for the younger generation. But first, America's adversaries are ramping up efforts to impact the outcome of the U.S. presidential election and down-ballot races. VOA National Security Correspondent Jeff Seldin reports on the expanding array of sophisticated influence operations taking aim at U.S. voters.
In the U.S. presidential race, the push to win over voters is in full swing.
We will save our economy. We will rescue our middle class.
It's time to turn the page.
Turn that page. But the competition, according to U.S. officials, has been joined by Russia.
President Vladimir Putin's inner circle, including Sergei Kirinikov, directed Russian public relations companies to promote disinformation and state-sponsored narratives as part of a program to influence the 2024 U.S. presidential election.
Part of the scheme, according to the U.S. indictment, included mimicking dozens of news websites to influence how U.S. voters think about critical issues. The other part involved Russia state-backed media outlet RT, charged with funneling almost $10 million to a U.S.-based media company.
To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence the U.S. elections and undermine democracy.
Russia's denied the charges.
This is Russophobia. This is an attack on freedom of speech, this is discrimination, and this is the dirtiest games of the U.S. and the deep state for manipulation during the electoral cycle.
U.S. officials dismiss such denials as laughable. An unclassified intelligence assessment issued earlier this month calls Russia the most active foreign influence threat to the upcoming election, aiming to boost the chances of former President Donald Trump. And then there's Iran.
We have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle. That includes recently reported activities by Iran to compromise former President Trump's campaign and to avoid an election outcome that it regards as against its interests.
U.S. intelligence officials say China has also been running a small-scale social media campaign aimed at hurting candidates thought to be hostile to Beijing. But whether U.S. deterrence is working is questionable.
I don't think so far this has really broken through as a top issue that most American voters are following, but it's really important for voters to understand what's going on and how they may be pawns.
Giving Americans lots to think about as they get ready to head to the polls. Jeff Seldin, VOA News, Washington.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakasvitsa makore gumi gore rino apo chakaunganidza vechidiki muAfrica muguta guru reAmerica Washington vechidiki vachirumbidza chirongwa ichi nekuti chiri kuvandudza upenyu hwevanhu vakawanda muAfrica. Costa Nkomo uyo ari muHarare anotipanyaya inotevera.
Munyori mukuru musangano revarairidzi vekumaruwa reZimbabwe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS vaRobson Chere vanoti chirongwa ichi chakavapa mukana wekudzidza zvingaitwe mukusimudzira dzidzo uye nekumirira kodzero dzevana vechikoro izvo zvavakazoshandisa pavakadzoka kuZimbabwe.
Izvi zvakatibatsira zvikuru ndadzoka kumusha kupawo mikana kune vanenge vachibva kumhuri dzakasarira nekusimudzira dzidzo. Zvakaoneka kunyange panyaya yeCovid nekuti kunyange kusangano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ndakashandisa experience yandakawana.
Mumwe wevakapinda muchirongwa ichi muzvare cheurombo Swarai vanoti vakazokwanisa kupinda muchirongwa ichi mugore rechitatu mushure mekunge vamboedza kwemakore maviri vachikundikana. Muzvare cheurombo vanoti vechidiki vanofanira kushingirira kupinda muchirongwa ichi nekuti chinobatsira zvakanyanya kushandura upenyu hwavo.
Ndisati ndaenda ndanga ndamboedza kupinda muchirongwa ichi kwemakore matatu, ndakaapplya makore matatu akateedzana because ndaive nechinangwa chekuhwina. Saka kazhinji kacho inini mukunyora handina simba mukunyora, asi ndinoziva kuti mukutaura ndinogona kuconvinsa vanhu. Saka pandakazoshedzwa kechitatu and that was my final year yekuti ndikwanise kupinda imomo, ndopandakanzi huyai kuinterview. Ndavandati yes, zvangu zvaita. Tikaenda kuinterview zvikabudirira. Prosesi yacho muchidimbu inongoda kuti urambe wakashinga.
Mukuru weproject 4263 vayanga Seni Matete vanoti kunyoresa kupinda muchirongwa ichi kunoda kuti munhu anyatsodzamisa pfungwa dzake uye nekunyoresa paine nguva kuitira kuti azowana mukana wekugadzirisa panenge pakanganisika.
Pandakaapply inini mibvunzo yavaibvunza ndikangoti inini inoda kuti munhu udzamise pfungwa, ende zvasoda zvekuti uzame kuapply pachine time usaita uchimhanya, uite uchireview zvavanenge vanyora kana kudzokora zvavanenge vanyora. Asi andanyora ndechokwadi here? Ende iva munhu anonyora basa rauri kuita ende raunoda iwewe nemwoyo wako, zvozokubatsira kana wamberi because ndo zvavanenge vakuzonodzidza mberi.
Muzvare Samantha Svanda vanotiwo vakadzidza zvakawanda panyaya dzekuti vakaremara muzvikoro vanobatwa sei.
Ndakavisita maschools kana kuti zvikoro zvevana vasinganzwe nekuti ndinodhila muspecial education. Saka ndakaona zvikoro zvevana vasinganzwe tu, imwe yacho yange itori university, and ndakaona setup yavanoshandisa, ndakaona even special education program yavo kuti vanoifambisa sei. Ndiri kuapplya zvakawanda zvandakadzidza and maconnections acho tichiinawo from vanhu vemacountries atakasangana nawo ikoko. And this year ndakaelectwa kuita chairperson weMandela Washington Fellowship Disability Inclusion Knowledge Network.
Vanoshanda vari kupublic diplomacy affairs office pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Rebecca Akanipa vanoti chirongwa ichi chiri kuzadzikisa donzvo rachakavambirwa uye vana veZimbabwe vari kudzoka munyika vachiita manenji mumabhizimisi nekushanda mumasangano akasiyana-siyana vachisimudzira mureza weZimbabwe.
This fellowship has been incredible. We have sent hundreds of Zimbabweans on this program and they have come back to do incredible things. They are leading their communities, they are establishing businesses.
Chirongwa ichi chinoshamisa samare. Takatumira mazana nemazana evana veZimbabwe kuchirongwa ichi uye vari kudzoka vachiita zvinonwisa mvura.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakatangwa muna 2010 nevaimbo vemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative. Chirongwa ichi chakavandudzwa muna 2014 kuva Mandela Washington Fellowship uye chinounza kuAmerica kwemasvondo matanhatu vechidiki vemuAfrica kuti vawedzere unyanzvi hwavo muzvidzidzo zvakasiyana-siyana. Muzinde weAmerica muZimbabwe unoti wabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana mana nemakumi matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please know that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. September is an important month for most language activists, as there are 3 days that promote language, language mediation, and access to information. That is the International Day of Sign Languages on the 23rd, International Day for Universal Access to Information on the 28th, and International Translation Day on the 30th of September. Today on Live Talk, we are looking at the value of indigenous languages in a society with a sizable number of Zimbabweans living outside the country and some people living in Zimbabwe shunning their own mother languages. Some children are not getting the opportunity to learn their mother tongue, but some might ask, is it really important to speak your indigenous language? The United Nations estimates that 43% of global languages are at risk of extinction. Loss of these languages leads to cultural erosion, identity loss, knowledge gaps, and social fragmentation. To discuss this issue, we are joined on the phone by a social commentator and a former African languages lecturer, Professor Elliot Masocha. Welcome to the show, Professor Masocha.
Thank you for having me.
Prof Masocha, looking at indigenous languages, especially in Zimbabwe, do you see young people both in and out of the country valuing these indigenous languages?
Well, it's a pity that young people in Zimbabwe are looking down upon their own languages because of lack of knowledge of the importance of indigenous languages. And as I have said before, in terms of Zimbabwe's economy, that there is no country in the entire world that ever succeeded without using their own language. So to young people who are listening and even old people, if we need development, even developing ourselves, we need to promote indigenous languages. Because what happens is that when you are talking and doing things, reading in English, you are violating the structure of thinking. And that's documented. And to young people, please treasure your indigenous languages, your mother tongue. Is so much important. It has culture in it. It has a lot of understanding in it, far more than English language, because we take English language as if it is a type of status that somebody who speaks good English is rich or he has money. It's just a language. It's just a language. It's not any superior to any of our languages in Zimbabwe. So let's promote our languages wherever we go, instead of laughing at people who are, expressing themselves in the local language, and we say, oh, you are not learned. Those people, they are full of knowledge. And if you want to maximize your learning, try by all means to try and learn in your own language. You will see that the structure of thinking will be just clear. And you understand a lot of things. So we are just as important as other people. And I'm not saying people should not speak English or any other languages, but the number one language that we should promote anywhere we go, and even writing and even reading, the culture of reading is disappearing because people are just, going on social media that is written in other languages, in English language, forgetting that we can also create our own social media in Shona, in Ndebele, in any other languages in Zimbabwe.
Yeah, Prof. Masocha, tinotenda, asi chii chaizvo chiri kunyatsokonzera izvi. Vamwe vanoti mitauro yedu haina hunyanzvi kana kuchitarisa nyaya dzinenge dzesayensi kana technology nezvimwe. Chii chaizvo chiri kuita kuti vechidiki kunyanya vange vasisade kutaura mitauro iyi?
Chandinoona chinonyanya kuita kuti zviitike saizvozvo idzidzo yedu isu kuZimbabwe inosimbisa kuti kana usina kunge wakapasa chirungu hauna kwaunokwanisa kuenda uchishandisa dzidzo yako zvinozoita kuti vana vadoko vavone kuti saka mutauro wangu hauna basa ndikadzidza mutauro wangu unozondibetsera kupi nyangwe dandina maa kwese ndobva ndatonzi hauna kwaunoita zvekare kuna vanhu vakatotadza kubudirira muupenyu zvachose nokuti vakakona kupasa chirungu pafomu 4 kumwe kwese vana maa kana kuti vakapasa tozoita isu kuti isuwo vabereki pachedu hatina ruzivo kuti mutauro wedu wakanakira chinyi kana tino ruzivo rwacho hatidzidzisi vana vedu vachikura kuti aiwa mutauro wako ndiwo unogona kukusvitsa chero kwaunoda kusvika vateereri vazhinji vanenge vasingatozivi kuti ndiri mazvikokota womutauro wechishona muzimbabwe ndinozikamwa somurayiridzi wechishona havatozivi zvekare kuti dhigirii rakatondiunza kuamerica kundidzopamidza mamwe madhigirii pamusoro idhigirii reshona paunivhesiti yezimbabwe paya saka hazvinei kuti mutauro ndoupi kana ukangoudzidza kusvika kumandorokwati unongobudirira nawo zvekare vateereri havasi kunatsokuziva kuti redhiyo namatvhi zvakaitirwa mitauro kuti information ruzivo rwupararire mukava munyika mese zvechirungu izvi zvakatozongouyawo hazvo asi pakatanga zvana redhiyo dzanga dziri redhiyo dzechivanhu tichiteerera tese nemhuri asi ike zvino izvi hatichazvikoshesi izvozvo zvaakuzoti masocial media akazouya yava nafacebook changova chirungu isu toshayikwa kuti ko mutauro wedu unoshanda papi ngatigadzirevo vana masocial media edu anotaura nomutauro wedu kuitira kuti vana vainde pamaapu iwayo zvekare chinoitika ndozvokuti isu vakadzidza vacho ngatizame kunyora masubjects acho akaita sana science nana metsi nomutauro wedu nokuti handisu toga tino mutauro handisi toga tino mutauro unokwanisa kunge uchiitwa kumasainzi nokumetsi vana Japan vana China vana Russia vanodzidzisa vana sainzi idzodzo nomutauro wavo sei kwesu tinokona nei handitaane dictionary reshona chete rakamira roga randaitova ini part of dictionary iroro kana rikatariswa muchaona kuti zita rangu ririmo pamaresearch assistant zvinoratidza kuti mutauro wedu unokwanisa kuticha sainzi dzacho metsi dzacho kana tikaugarira pasi kana tikatranslata zvese zvinongonyoreka nenzira yatinoda isu nokuhwisisa isu varidzi vomutauro wacho
tinotenda Prof Masocha. Fortunately, we are also joined by Mr. Sipos Vanda, who founded Alaso Academy, a company that teaches language. Welcome to the program, Mr. Svanda.
Thank you, Mr.
Mr. Svanda, we've been speaking to Prof Masocha, and he was highlighting that young people these days do not value indigenous languages much, and we noticed that there's been advocacy for the younger generation to value their indigenous languages. What, according to your own views, Mr. Svanda, what makes language an important aspect of our lives?
One thing about language is that language is actually the backbone of culture. So the moment you take away someone's language, you are taking away their culture, you are taking away their identity. So it's like you are stealing them from themselves. So I cannot be able to identify myself if a language has been taken from me. So the other important fact is that to note is that when a language is taken, you know, unfortunately, a different language is enforced on you. Automatically, I become sort of like a prisoner to that particular language. It's just like how Nelson Mandela said, in one of his courts when he said that if you talk to a man in a language which he understands, he is talking to his mind. But if you talk to a man in his own language, you are now speaking to his heart. So without my language, you know, if you take away my language, you are taking away my identity, you are taking away my culture. That's how language is important. I cannot identify myself if I do not know my language, if I do not identify with my language.
Yes, siyabonga kakhulu Mdawini. Kodwa njengoba sibona ukuthi abatsha abasaqhakathekisi kakhulu indimi zabo, ikuyini okungenziwa ukuthi kuthuthukiswe indimi lezi? Njengoba iUNESCO iyakutsho ukuthi i-43% of ama languages alakho ukuba engasekho kusikhatshana esilandelayo, ikuyini okungenziwa ukuthi kuvikelwe ke indimi lezo njalo zikhuthazwe ukuthi abantu baqhubekele phambili bezikhuluma?
Okunye kwesinto okuqakathekileyo ngokunye kwezinto eziqakathekile sizenze kuhlala phansi sihlaziye ukubana silahlekelwa zindimi lezi kuyini okwenzakalayo, kwaphambaniseka ngayo. Xa singalungisisanga khonapho akuna lapho esiya kuya khona. Ngitsho nxa zinto njalo uzabona ukuthi kubuya abahuquluzi bomnotho basithathe lolwethu ulimi, basinika ulimi olunye olungayisilo lwethu. So nezinye iindlela iba yisigqili sabo, ngoba kamina kangisela ubuyini, angisela limi, sezisebenziso lwawo. So njengabatsha naw okumele sikwenze yikuhlala phansi sihlaziye umumo, sinanzelele ukubana thina sivele singobani. Singaziqakathekisa thina, sizaqakathekisa ulimi lwethu. Singaqakathekisa iindimi zethu, asenelisi ukuzikhangelela phansi. Uzathola kokuzenza ukuthi iindimi zethu zihambe endaweni ezitshiyeneyo njalo zithuthuke. Khathesi uzathola ukuthi abantu ababuya bezofunda ivino sesiyakuyiniversity ababuya bezofundisa iNdebele, bezofundisa iShona, iningi labo ayisiwo banikazi ngolimi lona lolo olukhulunywayo. Umuntu uyabuya from China azofundisa iShona eZimbabwe, azofundisa iNdebele. Ngibona ukuthi bayananzelela ukuqakatheka kwendimi. So njengabasha yikho okunye okumele sikunanzelele khotshana ukuthi ulimi lungafakithi alusenelisi ukuthi lufuseke njengokade kutshona phana okuqanjwa yi-UNESCO. Asenelisi ukubana ulimi lwethu lithuthuke nxa thina singalusebenzisi.
Yes, siyabonga Mdawini. Prof Masocha, vasivanda vangazvitaura pano nyaya yekuti zvinonetsa kuti vanhu vange vachizvikoshesa kana kuzvisimudzira senyika kana vasiri kutaura mutauro wavo. Nemaonero enyu Prof, ndezvipi zvinoda kuti zvinge zvichiitwa nenyika kana nevanhu kuitira kuti vechidiki vaonekewo vachifarira mitauro yavo uyezve vachisimudzira kuti isafe?
Nevose vomuzvikoro vomumabasa vatora mitauro yedu sezvakangofanana nechirungu kuti mwana akapasa Shona Ndevele pa-O level zvongofanana nokuti wakapasa chirungu, kute kuti vativo yangu wakapasa mutauro wako hauna kupasa chirungu, saka hauendereri mberi. Nyika yose ikatanga kunge ichizvitora saizvozvo kuti hapana mutauro unogona kunzi kana usina kupasa hauchaendereri mberi. Ndozvandiona zvinhu zvihombe. Zvekare chimwe chatinofanira kutarisisa nokupambadza chaizvo ndechokuti ngatitarise isu tingati kwakaita sokumusic uku kuvaimbi uku, pano muimbi here muZimbabwe mose wakambobudirira akaenda mhiri kwamakungwa kwese uku akaita mari achiimba nomutauro usiri wake? hapana. Tinoona kuti vaimbi vose vanomukurumbira muZimbabwe vanoimba nomutauro wavo. Zvinoratidza kuti mumutauro yedu ndo munoufumi hwedu imomo. Ndo tikataridza vana zvinhu zvakaita saizvozvo, kuti handidi munoona vamwe vakasumuka vazhinji zhinji vakasumuka nemitauro yavo. So muenzanisowanda pakuti ini chakandibvisa muZimbabwe kuti ndiuye kuAmerica kuzofunda zvapamusoro mutauro wechishona wandaa ndadzidza paUniversity of Zimbabwe, ndichidzidzisa zvekare ipapo napachibi high school apo, nokungoaplaya. So kuaplaya kunongoita vane kusimudzira fundo yangu. Saka tikaratidza vana izvozvo, tobatsirwawo nehurumende, tobatsirwawo namapazi akasiyana siyana kuti aiwa mutauro wedu wakangofanana udzamu hwawo, kukosha kwawo nemitauro yose. Zvokuti nyange ukaenda kwaunoenda ona madhigiri eshona zvandakaita ini, ndakangosvika ndikabudirira mudzidzo dzangu, ndaakudzidza nomutauro wechirungu iwoyo. Asi ke zvino handii ndoshandisa zvekare mutauro wandakadzidza ndikadzidzisa kuZimbabwe mutauro wangu inini, navanhu vazhinji vamwe vakangobudirira nomutauro wavewo. Saka hazvireve kuti dzidzo yako yatofa nokuti kana kuti inofanira kutofa nokuti hauna kupasa chirungu. Tikangodero chete isu tinenge tatouraya mitauro yedu, nokuti vana havazosimbiriri kudzidza mitauro yedu, nokuti vangoona kuti kutambisa nguva. Vamwe hatiti vaitoseka pataifunza shona kuti unoda kuita n'anga here. Aiwa, zvee tisingadi kuita n'anga, tikuti ndinenge ndichida kubudirira ndichibudiririswa nomutauro wangu, nokuti ndiwo mune tsika dzangu imomo noruzivo rwangu mutauro wangu.
Tinotenda Prof Masocha. Sifanda, ngamafitshane sigqiba uhlelo, sikhalele ukuthi kube kuthakazelelwa insuku ezigoqela olwe-sign language, olwe-universal access to information kanye lole-translation day. Yiwuphi umbiko ongawutshiyela ikakhulu abatsha kanye labazali babo ngamafitshane sigqiba uhlelo? Siyabonga. Ubungasazwakali laphana, ungaqedisa ngama-seconds amalitshwane asele besingasakuzwa, kodwa ungaqedisa nje kuma-seconds amalitshwane lala asele. Yes, siyabonga kakhulu Baba Sifanda ukuthi lingenile kuhlelo. Tinotenda Prof Masocha nekupinda muchirongwa chanhasi. Tichitenda zvekare vatereri vanga vachiteverawo chirongwa chanhasi. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Thabo Kancube.